Vachitaura nezuro pamusangano webato rezanupf weprovincial coordinating committee wakaitirwa pachikoro chechinoya high school vamutsvangwa vanoti nyaya yehori iri kuitika zvakanyanya munyaya dzekutenga mafuta edzimotokari fotereza pamwe nekuwanisa nyika mari yekunze zvikuru madhora ekuamerica. Vamutsvangwa vanoti hapana zvinhu zvinofanirwa kunzi hazvibvunzwe zvine chekuita nemafambisirwo ari kuitwa upfumi hwenyika.
Tinofanira kuti tione structure yeekonomi yedu kubvira nyaya yeforeign currency, nyaya yekutengeswa kwemafuta nedzimwe zvakawanda, nyaya yekutengeswa kwefertilizer. Tiri kungoona kuti mafarmers haasi kubudirira asi vari vari kurima. Nyaya yeforeign currency inofanira kuti itariswe. Ngatirege kuti pane chimwe chinhu chakabvundika chisingabvunzwe. Zvese zvoda kubvunzwa izvozvo. Kozi vanokwa kuzwa kuti vakapinza mari yavo munyika muno akaisa 10 million haamuke mangwana achinzi yaallocatedwa yaitiswa izvozvo ndozvinoita mainvestors vade kuzwa. Sare kuisa mari yavo titaure negovernment na minister of finance na president kuti we want a reform of the financial system.
Vakatiwo pane vanhu vari kurongera mari yenyika vana vava munangagwa ivo vasingazive nokudaro vanhu ivavo vanofanirwa kuferefetwa.
Naita weakness rekuti pane vamwe vari kutora mari vamwe vasi allocation. Let it be visited and ndoverenga sorry varai. Ndoverenga mukubeba kuti vana vapresident vazobatsirwa vakadai nenyaya yeGDG. Saka pane vamwe vanhu vanoronga mari dzenyika president vasingazvizivi. Kana zvinzi vana vako vakadai ukuzi iyo iri mari yenyika. We want that to be visited so that the only constitutional person and authority mune nyika muno kudira nemari ave in charge.
Vamutsvangwa vanoti nyika dzekunze zvikuru dzekumavirira dzaimbotsigira bato rinopikisa reMDC dzave kutaura nehurumende yevamunangagwa kuti vemabhizimisi nevarimi vadzoke kuzoita zvemabhizimisi munyika. Vamutsvangwa vanoti nyika dzekunze zvikuru dzekumavirira dzaimbotsigira bato rinopikisa reMDC dzave kutaura nehurumende yevamunangagwa kuti vemabhizinisi nevarimi vadzoke kuzoita zvemabhizinisi munyika. Vanotiwo bato reMDC rave kutoparara uye vachamisa upenyu hwavo munyaya dzezvematongerwo enyika wasvika kumagumo.
Izvozvi zvakuona ndakapati kacho kavangu vagaira nako kuti kangazviti kaparara iye zvino katambarara.
Munyori mukuru mubato reMDC inotungamirwa navachamisa vachauton hwende vanoti bato ravo rakasimba harisi kufa uye zviri kutaurwa navamutsvangwa kurota vachiyamwa.
Vamutsvangwa ava munhu anotaura asina nematuro ese. Hakuna bato rinonzi riri kufa. MDC haife yakafa. Izvi zvinhu zvekuti kubvira even hurumende yakanga iripo yakazama vatsvangirai vachiripo vachirohwa vachishungurudzwa chinangwa chavo chiri chekuda kuuraya MDC. MDC bato rakasimba harigoni kuti rife. Vamutsvangwa vachatofa vakaisiya iripo.
Vahwende vanoti ichokwadi kuti hurumende yevamunangagwa iri kuda kuparadza MDC Alliance asi vanoti vacharamba vachirwa semvumba.
Vamunangagwa vanoda kuuraya MDC Alliance kuti varambe vachikwidza mapurize varambe vachizvinyirira vanhu but isu taramba hatigone kuti timbunyukidzwe navamunangagwa hatigone kuti tisarende bato redu reMDC Alliance kuna vamunangagwa. Kana kuchinzi tichafa chirwira kodzero dzedu sevana vezimbabwe kodzero dzedu sebato reMDC Alliance so tichafa tichirwira.
Nyaya yekusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika muzimbabwe yave kukanganisawo kudyidzana kwezimbabwe nedzimwe nyika sezvo european union nehurumende yeamerica vari kushora hurumende yevamunangagwa vachiti iri kudzokera mumashure muutongi hwejekerere nenyaya yekumbunyikidza kodzero dzevanopikisa. Nyaya yekutumira mauto nemapurisa kumuzinda weMDC Alliance weMorgan Richard Tsvangirai House iri kunzi nenyika idzi inoratidza kuti Zimbabwe haitevedzeri mutemo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.